mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri, ndira 7/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoshora nyika dzeSouth Africa neBotswana pamabatiro adziri kuita vapoteri. Vamwe vagari vekuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recycloni Idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo. Rimwe sangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora zvikuru nhano yatorwa neSouth Africa iyo yadzika mitemo mitsva inobata vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri munyika iyi. Sangano reHuman Rights Watch rinoti harisi kufara nezviri kuitwa neSouth Africa pamwe chete neBotswana munyaya dzezvavapoteri. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti apo South Africa iri kudzika mitemo inobata vapoteri, Botswana iri kudzorera vapoteri kunyika dzavo pasina kubvumirana nevapoteri ava. Tichienda pamhepo, hatina kukwanisa kubata mutauriri wezvemukati menyika kuBotswana, asi tabata vaMavhinga kuti tinzwe pamiresangano ravo panyaya iyi.
Hongu ichokwadi kuti hurumende yeSouth Africa yava nemitemo mitsva inotarisa magariro evapoteri muSouth Africa kutanga kwemwedzi uno waJanuary 2020.
Mitemo iyi inotii?
Zvinosanganisira kurambidza vapoteri kuti vapinde mune zvematongerwo enyika kunyika dzavakatiza vachitsvaka upoteri muSouth Africa, uyezvewo mukati meSouth Africa havachatendedzwi kupinda mune zvematongerwo enyika.
Izvi zvinokanganisa vapoteri sei?
Izvi zvinogona kuvhiringa kodzero dzevapoteri chokutanga, uyezvewo zvinogona kunyanyisa kuomesa upenyu hwevapoteri. Nekuti mitemo iripo iyi yava kutaura kuti hakuna mupoteri angadyidzana zvachose nenyika yake kwaakabva, kureva kuti chero kuda kutsvaka mapepa ekuti kuda kutsvaka umboo hwekuti ndakadzidza muZimbabwe kana uri mupoteri akabva kuZimbabwe, zvinenge zvaakutorwa sekuti wadzokera wava kuda kuti uchichengetwa pakare nenyika yako kwawakaberekerwa. Mitemo iyi yakaomarara zvikuru sei, kunyanyisei panguva ino nyaya yezenofobia, kuvengwa kuvapoteri nevabva kure, iri kutekeshera mukati meSouth Africa.
Semunhu anorwira kodzero dzevanhu, munoona sei mitemo iyi? Munotii pamusoro payo?
Hationi sekuti South Africa yagona kubata nyaya iyi. Iri kukanganisa nekuti iri kutyora kodzero dzevapoteri ichiita zvisingaitwi nedzimwe nyika dzakapoteredza. Asi zvakarewo panguva imwe chete iyoyi tiri kuona kuti kuBotswana kune rimwero, nekuti iko zvino tinonzwa kuti vanhu vari pakamba yeDukwi refugee camp, maZimbabwenzi vese vari ipapo vari kunzwa vari kufanira kudzoserwa nechisimba kuZimbabwe vasina kubvumirana nazvo. Uyezve zvinotonzi pavanhu vanga vachidarika 3000 vanga vari paDukwi camp, maNamibians ese akatobiswa kupera kwegore rapera. Hazvina kumira zvakanaka mabatiro ari kuitwa vapoteri mukati meSouth Africa, zvakarewo nemukati meBotswana.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. V Vamwe vagari vekuchimani mani vakaurwa nedambudziko redutu mpengo nemafashani emvura recyclone Idai vanoti vachiri kugara mumatende sezvo dzimba dzakaparadzwa uye hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko iri. Vanhu zviuru mazana maviri namakumi mashanu vanonzi vakasara vasina misha. Vamwe vevana vakawirwa nedambudziko iri gumi vakaendeswa kuChina pazororo rekisimisi kuti vambozorora pfungwa kuChina nemuzinda wenyika iyi muZimbabwe. Vana vakawanda vakasara vasina kugadzikana pfungwa nezvavakaona zvinosanganisira kufirwa nehama uye kuparadzwa misha. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu nemagariro evanhu vaJulai Moyo kuti tinze divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mumwe mugari wekuchimani mani vaPardon Maguta.
Ndikati takapindawo 2020 zvakanaka. Asi dambudziko ratinaro rekubudikidza nematambudziko atakasangana nawo muna 2019 edutu mupengo cyclone Idai, tichine vanhu vakawanda vari mumatende, hurumende yaingoimbisa vaiimbisa kuti vanhu vachirwa dzimba. Up to now dzimba asati dzaapo, takutobata futi nemazi inezi 12 months. Mvura yakanaya panguva yekundopera kwegore, vanhu vaingonayiwa vari mumatende. Kune makendi matatu ari muno muward 15 ngangu, kune inonzi Nyamatanda negarika ina abrotem kend, then kukopa tine kendi iripo pakopa growth point chaipo. More than 500 families dzirimo, amevawo vachiri kutambudzika vasati vawana pokugara. Tongozva kuti vachapuwa mastendi, asi mastendi acho asati abuda.
Asika tiri kunzwa kuti pane panga pachida kumboratidzwa vanhu nzvimbo dzekuvakira iwo nezuro unoyu, mukatiudza kuti zvaifamba sei?
Angori makuhwa chaiye ari kungofamba akadaro. Nhasi chaiye ndambotaurawo nevari mumatendi macho, vari kungotaurirwawo kudaro, havasati varatidzwa. Vari kuti kune vamwe vacho manini vakaenda kundoratidzwa kuti ndo pachada kuti pagare vanhu, asi hapana munhu atapuwa stendi. Ziri kunzi kanso ichavapa maoffer letters, but maoffer letters acho asati abuda.
Vanhu ava saka vari kuwanawo chikafu kubva kupi?
Amaziro endiri kuzviita kafu vanga vari kuchiwana nenzira dzinenge mbiri. Pane chaimbobudawo kuhurumende chikazomboita mutauro wekuti vanhu vapuwa chikafu chaexpire. Kwozoitawo kune madhona arikowo, vana World Vision, vana ADRA nevamwe vakasiyana-siyana vari kuvapa iri mari inokwanisa kuti inge ichisustaina each family, depending nekuti mumba mumwe mune vanhu vangani nemuzizi, kana pakazi 400 per head, kana muri 5 is 405. Mupuwa mareni vari kupuwa iri keshi chaivo. Saka ndo ine fomula yanga iri kushandiswa, munhu apuwa mari odzinotsvaga kwokutenga chikafu chake.
Ko vana vechikoro zviri kuvafambirawo sei?
Vana vechikoro kune vamwewo vashomanini vakamboitawo mhanza zvekuti vakawanawo madhona aingonyudzanyudzawo pavana vakasangana nedambudziko recyclone vakabhadharirwa. Asi vazhinji vabereki vari kuzvionerawo. Hurumendewo yakangokurudzirawo kubva pakaitika tsaona yedutu mupengo kuti hatidi kuona mwana wechikoro unodzinga, taurira naye asi ananga aende kuchikoro. Tingada kutaura hedu chiti pamaziro endiri kuzviitawo handisati ndamboona vana vari kunyanya kutotoroswa kuti dhokerai mundotura mafizi, asi vabereki vari kuzvibhadharira.
Ko zvikoro zvakapwanywa zvacho zvakazovakwa here?
Yes, tine maschools akavakwawo Achimani Mani High School nepangangu Primary School muno modi netiri modi 15. Hapane zvakaitwawo, takaona matende akatorwawo nemvura, pane akareplesewa dzimwe dzimba dzematicha dzakarohwa nemvura dzakagadzirwa. Then kwana Muchangwawo uko kune kwakabatsirwawo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana, but special mention pane vakomana vanonzi Freeman Chari vairezawo mari dzavairezawo. Vane activity yavakaita kuzvikoro zviri kana risiti ukoko, vakabatsira futi nokupa vana bhuti dzekupfeka kune vana vanga vachishaya. Saka pane activity yakaitika pakuzama kumendena maschools. Asi zvisinei, muna December umomumwe na November pakanayiwo mvura yakati wandei yakaparadza futi zvimwe zvikoro zvekuda kuti zvigadhirise. Pana Nyambeya nepamachongwe apa paward 13 nemaschools kuri reprimary school yakaafektiwa, Nyambeya primary school yakaafektiwa. Saka there is still a lot of work.
Ko migwagwa iri kugadzirwawo here?
Migwagwa iri kugadzirwa, but kutaura shuwao pesi yacho zvayo yakati dzakire tinga kuti maybe kunetawo kwemaresources asi activity iripo isina much data pane zvazvakanga zviri soon after cyclone Idai because after cyclone Idai takambovhurirwa imwe road yairwadza yaitenderera kuti yaende kwamutare kuti take more than 12 hours kanaofanwa kuti itake kana kuti 3 hours kuenda bhezi rodhi yange yakashata asi vakazomanikidzwa kuti vavhurevhure paskyline pacho ndopavakwanisa kupinda nemotikari but hazvisati zvaperera mabridge asati anyatsokuvapo asi at least zvaananeza vanhu vanongofambawo neipapo vachienda kwamutare
hamusi kuitawo here dambudziko rehumhutu kana kuti mosquito nekunaya kwakuri kuitawo
ya humhutu huriko mosquito dziriko ndiri kutorumwa panditori panapa chichemo zvacho ndiekuti hurumende waministry of health vafanika kuno kuchimanimani hava vane mawodzi vanongoselektawo mamwe mawodzi avanoti anti-malaria control vanosipureyawo mamwe achisarawo kunze saka tinombopota tichibvunza dziri kufamba sei kuti aiwa kune maareas atinatoziva kuti mosquito dziriko dzine malaria kwozoitawo mamwe maareas atinoziva kuti mosquito dziriko anonzi manuisance mosquito haakonzeri malaria saka kungorwadziwa henyu kurumwa asi hamubatwi nemalaria saka mosquito dziriko zvecho totokumbira kudai zvaita mawodzi ese aingosipureyawo asaitira kuzi inosipurewa inombosara because muri kusara macho tiri kuonawo futi vanhu vari kubatwa nemalaria munozi mosquito dziri madzikonzeri malaria macho
mugari wekuchimanimani vapadin maguta vange vari parunhare kungangu na Blessing Zulu westudio 7 sangano rinomirire vanorama nekutengesera mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation rinoti riri kuronga kukwira kumatare edzimhosva richida kuti rimise kanzuro yeHarare kutandanisa nhengo dzaro kubva mumigwagwa nemukati meguta madziri kutengesera mukuru wevhiset vasamuel wadzai vanoti vatonyorera magweta avo tsamba yekuti akwire kudare repamusoro kuitira kuti dare iri rimise kwavanoti kushungurudzwa kwenhengo dzavo nevashandi vekanzuro yeguta reHarare izvi zvinotevera matanho anonzi ari kutorwa nekanzuro yeHarare ekubvisa vanotengesera mumigwagwa ava mukati meguta ichivaendesa kunzvimbo dzakatarwa kuti vashandire jonga kandemiri westudio 7 abata vawadzai
chirongwa chavakataridza kuti vari kuda kutoita despite kuti tanga tamboita matanho kuti tigare navo pasi tichionesana kuti nyaya iyi inogadzisika nokugara pasi vanhu vachionesana kuti pekushandira povandudzwa sei powedzerwa sei saka mukatarisa mavhiki maviri apfuurayo mamembers edu mavendors akawanda muHarare aimhanikidzwa achimbunikidzwa achirohwa vakawanda vamwe vakatombosungwa vachitorerwa zvinhu zvavo vazvinhu vasina kudzoswa zvimwe zvakadzoswa nawiri yokunzi vanhu vari kubviswa mucentral business district operation yakatitorawo nesurprise because hatina tatange taudzwa seboka tiri boka rinoshanda even neHarare city council yacho saka tinenge tichitarisira kuudzwa kuti pane maoperations akaita sewayo
matauro nyaya yekuti mune urongwa hwokuti munge muchienda kumatare ndezvipi zvamaita panyaya yematare iyo
tatoenda kumalawyers vedu atinoshanda navo tatovataridza kuti izvi zviri kupfutsa kodzero dzedu saka mapepa atatomaendesa sevhiset ekuti andoongororwa nemagweta edu kuti tiise neagent high court application kuti Harare City Council nehurumende zvimiswe kumbunyikidza kuri kuitwa mamembers edu mastreets and izvi zvirongwa zvatoda kutoita kutanga mangwana tichienda mberi mapepa zvedu takatomaendesa ava nemazuva avako kwangosara kuti chinge tichitsanangurirwa kuti tofambisa sei mastages acho
tiri kuonawo kuti kanzuro yeguta reHarare takataura nameya mazuva mashoma adarika vachitaura kuti urongwa hwavo hukuru ndehwekunge vachibvisa vanhu mumigwagwa imi muri kupokana nazvo sei tichiona kuti mumugwagwa magara musingabvumidzwe kuti munge muchitengesera
dambudziko riripo mukomajonga ndezvekuti takambobvuma kubuda mastreets umu munotombera emakore maviri mapfuura e2017 pakalonjwa operation yekubvisa vanhu takabvuma vamwe vedu tikaenda kunoshandira kucocacola kucoventry tarisiro yedu yanga iri yekuti kwataenda uku patiri kushandira pachavandudzwa ende ndo yanga iri promisi yanga yapiwa neHarare City Council ndo promisi yanga yapiwa nehurumende asi hazvina kuitika izvo mukatarisa izvezvizvi pari kushandira mavenders especially kucocacola vari kushandira pane jecha even matoilets hakuna kana mvura nothing zvamboitwa kugadzirisa pari kushandira vanhu asi panga pane chiimbiso chicho kuti mukabva Masters mukaenda kuna Coca-Cola mukaenda ku Coventry Holding Day tichandovandudza pamunoshandira pava pane mvura kuwana matereri vata zvinopita saka tigoni kuteerera vanhu vanotiimbisa zvinhu zvavasingazvisadzikisi ini meya tinokurukurira navo mameetings akawanda tichivaudzawo tichivaonesa kuti izvo zvoitwa sei asi panyaya dzokubudisa mavhenda nechisimba handifungi munowirirana navo.
Imi muri kuda kushandira migwagwa muchichema kuti kwamuri kunzi munoshandira hakuna zvimbuzi nemvura nezvimwe zvakadaro. Migwagwa muri kuzowana kupi zvimbuzi nemvura?
Mukatarisa mucentral business district mune matoilets arimo haana hazvawo kuwanda but matoilets arimo anototibatsira kuti at least iripo toilet chero kuri tinondomira mukiu but at least toilet irimo ndo poindi yokutanga. Poindi yechipiri ndeyekuti taitarisira kuti taenda kunana Coventry ikoko hurumende nemakanzuro aya achakwanisa kucreata yatinoti natural market. Natural market ndeyekuti maakubvisa kana mabhezi ekuti vanhu vakwire kana makombi mutaun zvoitirwa muchidimbu chokubudikira nokupinda mutaun saizvozvo so that macustomers anoramba achiuya kwatinenge tichishandira ikoko mutaun easy vanhu vanenge vachibva kumabasa avo tinongosangana navo zviri pachena zviri easy. It's a natural market yekuti munhu unongosangana nemacustomers ako.
Mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Inyaya iri kubva mumaringe nezvadataura kuti kusava kukonzera zvirwere hakukurumana navo kungoti bezvii izvi zvamaita apa panzvimbo yazvitengesa dai mazvitira apo saka tikasiya zvakadaro urwere hunopararira nyika yese zvotadza kuhugadzirisa saka tafunga kuti tivaratidze pavanofanira kutengesera kurukura navo hatiiti zvechitamboko tichatanga taita maawareness programs hatichatendera nyika yese tichitaura kuti weduwe apa hapatenderwa apa hapatenderwa anenge asina kuteererawo hake ndiye anozongosangana nevakomana vekanzuro kuti ayo aenda unotengesera apaenda takakudza vanharaunda idzei.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaurira Jonga Kandemiri kuti danho ravari kutora harina kuti vavengana nevanotengesera mumigwagwa asi kuti rakanangana nekuunza utsanana muguta ravo. Chombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya yokupfurwa nemapurisa kwaitwa mashurugwi akange aine mabhemba vachida kutorera vanhu zvicherwa zvavo pane umwe mugodhi kuBubi kuMatabeleland North. Pakafa umwe chete vamwe vashanu vakasungwa. MuHerald mune nyaya yokupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora eZimbabwe kwakaitwa amai Mary mubai waChiwenga kuti vatongwe vachibva kumba. MuNewsday mune nyaya yekutsva kwakaita muzinda weIndia muZimbabwe kuBelgravia. MuDaily News sangano rinobatsira vanhu reCatholic Relief Services ravzivisa kuti Zimbabwe yakatarisana nenzara huru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadigo paStudio 7 apo nindonzi Trust Sherekeza nindirambotora zvamupaemaenderano nezvinhu zviri kuZimbabwe shuwa upenyu hwaoma muZimbabwe kwete zvekufungidzira zvinhu zvaoma vatinongotiwa vamwe vachiti hanzika hei zvinhu zviri kuita nani nochekuti nani achiri papi shuwa vanhu ngavatiitire masiriasi vamunangagwa muri kutonga ngavabetserewo vanhu veduwe ko zvinhu zvaoma muZimbabwe.
Aiwa ndinotiwo kundofarisa mose vanamukoma Jonga nevamwe vanoshanda kuStudio 7 chiti makadii gonegore idzva iri. Aiwa ini nyaya yangu iripo paSouth Africa pakuti gavhumendi zvaronga pa handizvo nenyaya yekuti haungati ndarohwa ndapedza kurohwa ndondichienda kune munhu uye ndinoti imimi ndokumbirawo bepa ndirova rekuti nditize ndiende kwakati hape kana ndichitizira kune imwe nyika ne ndichiti ne ndichida rubatsiro ende naivo vanenge vachiona kuti munhu uchazonotaura kuti tukurohwa zvakadai. Saka hakuna bepa ravanogara vakupa apa eSouth Africa. Ngaingotaura kuti no, isusu hatishada uyu marefugees muno, hatishada vanhu ava muno, chete kwete kutaura vachidzinga dzinga kana kuti vakaenda ivo varamaposa vakanoita chimeeting chaona munangagwa kuona zvakanaka kuti no vanhu vangativabate. So aiwa, izvi hazvina kunaka. Ini nangu ndini tinashe ndiri kuno kuPretoria, tinashe machero ndiri kuno kuPretoria. Aiwa, kuno kuripo.
Ndakadiko weStudio 7, ini ndinoitwa Last Zifa. Ndoda kukwazisa wandakadzidza naye pakwaedza 2002, patikapedza 2002 ndozokwasa zvakare mhuri yekwaZifa yose, hama dzangu dzose dzekwaZifa nehama dzekwemudzimai wangu kwaTiri Boy. Ndozokwasa zvakare vese vanondiziva, ndozokwasa vekuchechi Word of Fire International Ministry inotungamirwa naProfet Muzira, nokuti Arena of Grace. Ngenditaure nichiti muZimbabwe purezidendi vangu bvumidza kuti varungu vakwanise kupinda munyika yeZimbabwe nekushandisa maus dollar. Ndo zvirongodiwa nevanhu chete, vangoisa maus dollar nekupinza varungu, kutanga kuisa maus dollar vozopinza varungu, ndokuti Zimbabwe ibudiriri. Ipapo makasesa varungu, haZimbabwe yembufa ikabudirira. Zvese zvamurikuronga zvirongwa zvenyu zvese zviri kubuda kuti munobva December, munobva January to December muchingotaura chete, zvisiri kubuda nevanhu veZNPF. Vane ZNPF vakatobata nyika, vadatodestroy nyika, kutouraya nyika chai chai, kutodarika Satani wacho chai chai. Saka ngavaise maus dollar muZimbabwe vozoisa varungu.
Kwazuwai paStudio 7 apo. Tinokukwazisai vanhu vese vari paStudio kubva pao iyo kutanga ana Tanonoka, ana Jongata, vese nevandisina kutaura nemazita avo tinokukwazisai. Tinokufarirai nokuti munotipai chirongwa, chirongwa chine chekuzvekuita mupenyu medu. Kwega hako kungoti hapana zvemungaitawo, nokuti zvemunonga muchitaura isi tinozvidzwa tichizvifarira, asi kungoti nyika yacho ndiyo yakashata. Tinokumbirawo kuti vatungamiriri veshavo vari apoavo vetionavo ngavatizwirowo nyasha pane zvevari kuita, vangavapowo vamwe mukana wokutonga nyika iyi. Nyika iyi yakarwirwa ikaitwa dhemokirasi, kuti umwe naumwe une simba rokutonga achigadzirisa nyika azotonga. Saka kana ivo voramba nayo ivo vanhu veZANUPF avo, zvotaridza kuti tizodini. Kana vechiti ivo vanoda zvehondo, isusu hondo hatidi, chitoda kugadzirisa nyika yedu zvakanaka. Izvozvi maticha ari kuti hatisi kuzopinda mumakirasi. Saka vari kuzvironga sei kana ivo varivo vatungamiriri vedu?
Makadiko vateereri veStudio 7, vashamarari vose, vana Jonga Kande nanatanonoka Wande, ndinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndinomhorosavo mudzimai wangu amai Clarisi Nhongo, Cherish mwana wangu naClaris, ndichiti rambai makabata basa. Ndomhorosa mafriends angu ana Moyo Effort, zvikuru wangu Laston, nemhuri yese kwaNhongo kumberembwa. Kutenda
makadiko shamarari veStudio 7, inini tinoitwa Mike Love kana kuti Nyaradzi Love, ndiri kunoko kuPort Elizabeth kuSouth Africa kunoko. Zvinhu zvakaoma muZimbabwe, zvinhu zvakaoma. Kana wakuona vana vane ma 21 years kana kuti vana vane ma 18 years vakuyambuka bhodhi kuuya kuno kuSouth Africa kuzotsvaga basa, zvaoma, zvaoma. President wamunangagwa ngawo nepulani vedu wei, zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma vedu wei. Nhasi chai kuonai ndichitonetseka nevamwe vana vasina kana pekutangira kana kana zvokuita hazvo kana chii, havana vana vari kutongonetseka tanzi takauya kuzotsvaga basa. But age yacho kana ukaitarisa soka unorwadziwa mwoyo sechokwadi. Vamunangagwa ngavaone plani kugadzirisa zvinhu, zvinhu zvaoma vedu wei. Tatenda muStudio 7, makadii henyu mese. nufare na nukuma chunga nivamuye se nufare nchimumore songu umurie yekwa nluvu wale kusaka kumasingo kukuchirezi nufare ili ana mdorongo na wale sayi na nasisteri wangu wale uchipingo kuchitumunufare ili ana maijeuma na nasikuru wambuza kuchipingi kukumunufare ili wambuza
pamusoro yevadare veStudio 7 ndinokumbira kuvhunza kuti kana ivo vakuru vezana PF vachireva kuti $10 yavo pari zvino ndorave dhora zvinorevei kureva kuti dhora ravo ndorave like R1 zvinobatsirei kana vanhu vakundikana ngavarege zvavo Mozambiki yakatambura nguva refu kusvika pari zvino yave nani yatove pamusoro pedu bati ya zvavari kuita vakuru vedu hatizvioni ngavazame kutiitirawo zvinoita
mangwanana akanaka mhuri yezimbabwe pastudio 7 apo kana muchifara nacho ngakandemire misi vashamari vestudio 7 tinotenda nenhau dzamuri kutipa totoo makurukoto wegoredzwa kenge hazvo takapinda mugoredzwa tichitambura sevana vezimbabwe asi ishe tinoziva kuti vachatiswa chitini rimwe remazuva katingoramba tichinamata tisarasa tariro kunyange mutungamiriri uripo uyu asina hanya asina rudo pamwoyo wevanhu asi jehovha uchaita sokuda kwavo ndapedzangu
manzwa apfungwa dzevamwe vatereri Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america yanyima vhiza kugurukota reiran rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vange vachida kuenda kumusangano weunited nations security council kunew york nemusi wechina izvi zvaitika panguva iyo america neiran zvisiri kutaudzana zvakanaka mushure mekuurawa neamerica kwakaita umwe mukuru wemauto eiran mazuva mana apfuura pasi pechibvumirano chemuzinda weunited nations cha1947 america inotarisirwa kubvumira vane chekuita neunited nations kuti vapinde muamerica asi america inoti inogona kurambidza munhu kupinda munyika kana zvichichirwa kuti zvingakonzera kusagadzikana kila tii yazvigone kambo kanonakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch rinoshora south africa nebotswana pamabatiro adziri kuita vapoteri vamwe vagari vekuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recycloni idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo rimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndoti mosera zvakanaka
Soku isika tisen.